Motongi wedarira magistrate vangoni ndona vabhadharisa vane madire zviru zvishanu zvemadhora zvemaRTGS kuti vatongi vachibva kumba uye vanzi vadzoke kudare zvakare musi wa3 kukadzi. Vanzi vagare pachero yavakapa vasataure nevafakazi pamwe nekuti vasiye magwaro avo ekufambisa kuna mabharani wedare. Vane madire vari kupomerwa mhosva yekupa mutongo wakareruka wefaindi yemazana manomwe madhora kune chimwe chizvarwa chekuvenezuela chakapinda munyika gore rapfuura chiine makirogiramu mashanu ezvinodhaka zvisingabvumirwe kana kuti cocaine yaikosha zviru mazana mana nemakumi matanhatu nemapfumbamwe emadhora ekuamerica kana kuti 469,000 United States dollars. Mushure memutongo uyu muzvare Delcy Daima Rodriguez Guerrero uyo ainge apinda muZimbabwe achibva kuBrazil akabva adzorerwa kunyika kwake. Mutongo uyu hauna kufadza veSpecial Anticorruption Unit kana kuti SACU avo vanoshanda vari muhofisi yemutungamiri wenyika vakabva vatanga kuongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemapurisa izvo zvakazoita kuti vane madire vasungwe. Mune imwewo nyaya yayange iri kumatare nhasi yakaendeswa nesaku nemapurisa dare repamusoro rehigh court ratadza kunzwa chikumbiro chameya weHarare vajacob Mafume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yeuori. Mutongi vaBenjamin Chikowero vange vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavamapfume asi izvi hazvina kuzoitika sezvo vachuchusi panyaya iyi vaudza dare kuti vange vasati vagadzira mhinduro yavo pachikumbiro chavamapfume. Magweta avamapfume akakwidza chikumbiro chavo kudare musi wa23 zvita asi vachuchusi vaudza dare kuti vaona chikumbiro ichi nhasi uye vanoda nguva yekugadzira mhinduro yavo. Gweta ravamapfume vatondirai Bhatasara vanotsanangura kuti nyaya iyi yave kuzonzikwa mangwana.
Nyaya yameya veHarare yechikumbiro chavakaunza kuno kuhigh court vachigununʼuna maringe nemutongo wakapiwa nedare rekumagistrate court rekuvarambidza kuti vatongo vachibva kumba. Nyaya iyi yanga ichifanirwa kuzonzikwa nhasi kuno kudare rehigh court naJustice Chikowero haina kuzonge ichifambira mberi nekuti vakamirira skete vati ivo havana kunge vachikwanisa kunge vachigadzirira mhinduro yavo kana notice of opposition yavo kuchikumbiro chakaitwa nameya. Nekudaro nyaya iyi yanzi inozikwa mangwana napada pasi.
Musi wa17 zvita dare ramagistrate rakanyima vamapfume mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekuti vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita uori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvanzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Mufuti. Mutongi wedare vangoni nduna vakati vamapfume vanogona kuramba vachipindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso. Nyaya yavamapfume ichaenderera mberi kudare ramagistrate musi wa28 ndira gore rinouya. Mune imwewo nyaya dare ratadzawo kunzwa nyaya yemudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Alan Moyo uyo akasungwa musi wa7 zvita nevamwe vake vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga. Kunyange hazvo vamwe vaakasungwa navo vanomwe vakabhadhariswa mari yechibatiso nedare ramagistrate Moyo akanyimwa mukana uchiita izvi dare richiti aigona kutiza nyaya yake isati yanzikwa. Gweta ramoyo vaobei shava vati chikumbiro chake chekuti abhadhari mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba chanzi chifanira kunzikwa nhasi uye vashamisika kuona nyaya iyi isiri pamberi pedare.
Chekutanga takauya kucourt meta ichibva yapostponwa to today but katauya tasvika isiripo paroo hatizi kuti chii chakaitikaona registrar saka takuda kuti tinotarisa kuti tione kuti sei yanga isina kuiswa pamberi pedare. Tichaedza kuti idzorerwe mangwana musi wa29 tiuye tizokakavara nyaya yacho.
Moyo nevamwe vake vanzi vakaenda kunzvimbo inokwirirwa mabhazi yekopagabhana muHarare musi wa3 chikunguru apo vakakurudzira vanhu vaikwira mabhazi kuti varatidzire vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vabviswe pachigaro nekuti vatadza kutonga nyika. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.